Takaya Kuno Kune's Copa, which is Zimbabwe Championships of Performing Arts. It is also under World Championships of Performing Arts. Takaya Kunoku, about 2 weeks ago, did the World Championships of Performing Arts, which is a 9-day event in Long Beach, California. Tanga to 10. Takaparticipate mune this competition mumakategori akasiyana siyana.
Iwe wakanga uri kukwikwidza uri pamakategori api?
Inini ndanga ndiri mumakategori maviri anoitwa dance ne acting. Dance ne acting imomo ndaiparticipata katatu. Mu dance ndaiita hip hop, lyrical ne open. Mu acting ndaiita open, acting for TV ne contemporary.
Wakabuda zvakadini pamakwikwi iwaya?
Pama entries 6 and kaita ndaka wana 4 ma medals, 3 akabva ku dance, 2 gold medals, 1 from hip hop, ne 1 yakabva ku lyrical, ne 1 silver yakabva ku open. Kuzoita ku acting ndakawana 1 silver medal ku open. Pakadaro ku hip hop kwacho ndakaita overall best ku hip hop ne ku lyrical.
Zvii zvauchaenda uchinopakurirawo vamwe vechidiki kumusha paunodzokera?
Patinodzokera ndinoda kuyeuchidzawo vamwe kuti kana kune zvaunokwanisa kuita zvinoenderanawo neperforming arts unofanira kuzviteedzera, nekuti ukakwanisawo kuuya kuno kunokwanisawo kuhwinawo uchiparticipatewo nekudzidza zvinhu zvakawanda, nekuti patikauya kuno kutakadzidza zvakawanda sere even vasina kuhwina. Patinotanga macompetition asati atimbotanga, tinotanga nekuita maworkshops tichidzidziswa nevakuru vanobva kuHollywood vakashanda nevanhu vatinoziva from the industry. Saka zvinhu zvakawanda zvatinoziva. Saka ndingedongokurudzira kungoti kana uchigona anything in performing arts, put yourself out there, ita kuti uzivikanwe, tikuone, tikwanisa kutibatsirani tiuye tese kunoko, tisimudzire nyika yedu.